Mumaguta akasiyana siyana munyika vanhu vazhinji vachikunetsika nekuwana mafuta edzimotokari. Izvi zviri kuita kuti vaswere vari mumutsetse kunyange hazvo mafuta aya ambowanikwa kwenguva pfupi nhasi. Muzvitoro zvakawanda vanhu vanga vachioneka vachitenga zvinhu zvakawanda zvikuru mafuta ekubikisa. Muzvitoro zvakaita seOK nePick n Pay mumasvingo manga muchiwanikwa mabhodhoro madiki emafuta ayo anowanzotengwa nevanhu vanenge vachishaya. Mumwe mugari wemumasvingo Valois Mbunga vanoti vatenderera zvitoro zvese vakashaya mabhodhoro makuru emafuta avanga vachida kutenga.
So muno muguta matiri muno mumasvingo muno mafuta ratova dambudziko chairo. Mashops ese hamuna mafuta, tatenderera tashayiwa, ari kuwanikwa kublack market ende achidhura.
Vanofamba nedzimotokari vanotiwo petrol ichiri kunetsa uye magaraji mashoma ari kutengesa petrol iyi achida mari yekuamerica chete. Mumwe muchairi vajames chava vanoti mafuta epetrol achiri kungonetsa uye vanhu vave kutoita zvechioko muhomwe kuti vamawane.
Shuwe iri kunetsa sere zvakanyanyisa zvekuti kiyo yachona kana ukange vatomirira zvefiyo chaijaiyo unotozikana kuita sekuti uchatedza utozodhiza kuti uwane fiyo iyoyo. Saka fiyo ndeiri kunetsa chaiko sere kunyanya kupetrol.
Vajames Wasu vatiwo vemagaraji vari kurambawo kushandisa makadhi ekumabhanga sezvo vari kuda kubhadharwa nemadhora ekuamerica.
Hatisi kukwanisa kumwa fiyo nemaecocash. Ecocash vanoramba maswipe vanoti havamadi. Unokwanisa kutoshaya fiyo chaiyo asi mari unayo muhomwe.
Mumaguta akaita seHarare, Chinoi, Gweru, Bulawayo neMutare zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka. Zvichitevera kushayikwa kwemari vanhu vakawanda vanoti gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanofanira kusiya basa. Asi mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vamwe vavo ndo vari kukonzera kushayikwa kwezvinhu panguva iyo vanga vari kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York muAmerica. VaMugabe vanoti vachatorera vanhu avo matanho akasimba mukati memazuva maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, Jini Gandri Maramba.